ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Gurume 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo. Vanhu vari kupondwa masikati machena.
Hurumende yeAmerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere.
Chatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho vabakapinda mutungamiri wedu Comrade Edi Nangagwa tinoziva kuti pane pamwe patinogona kuonawo kuti hameba vakaposheka asikazvi zvikacho basa ravaita sofa
asi ZANU-PF inoti America inofanirwa kuona kuchinja kwaita zvinhu kubva zvapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro.
Zvazvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndio vanonosvika kuparamendi. Tinongoona kuti kuramba nhando.
Mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varairidzi Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere. Mugwaro ravakabudisa vari kumuzinda wavo weWhite House vaBiden vakati zviito nemitemo yedzimwe nhengo dzehurumende yeZimbabwe nevamwe vanhu zvekukanganisa utongo hwejekerere zvinoramba zvichikanganisa mitemo yeAmerica yekundidzana nedzimwe nyika. Vakati nekuda kwaizvozvo mutemo wechimbi-chimbi wakadzikwa musi wa 6 Gurume 2003 weExecutive Order 13288 nemusi wambudzi 22 2005 uye musi wachikumi 25 2008 kuti kugadzirise nyaya iyi unofanirwa kuramba uchishanda kubva musi wa 6 Gurume gore rino. America inoti zvirango zvayo izvi zvinongobata chete vanhu makumi masere nevatatu pamwe nemakambani makumi matatu nemanomwe vane chekuita nekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2001 America yakadzikawo mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ZIDERA uyo unorambidza makambani emuAmerica kuita zvemabhizimisi neZimbabwe. Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reAmerica vatawanda dzokora zvose vanoti havashamiswi nedanho iri nekuti America iri kuonawo kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Isu tichingoona zviri kuitwa neAmerica nedzimwe nyika. Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo. Vanhu vari kupondwa masikati machena. Saka zvese izvozvo ndozvinoita kuti America senyika itaure kuti aiwa izvi zvakashata ngazviregedzwe. kuti tuone kuti zvaregedzwa tichaita zvakati zvakati.
Pane zvinoitwa here nevana veZimbabwe kuti zvirango izvi zvinge zvichitemerwa nekuti tinozwa zvichinzi vamwe ndovari kukumbira zvirango izvi kuti zvinge zviripo?
Hapana mwana weZimbabwe, hapana mutungamiriri weCCC anenge aripo anenge ataura nawo. Hakuna nhengo dzeCCC dzinenge dzaenda kunodemonstrata kana kuti kunoratidzira kumuzinda mukuru weZimbabwe kana kuti UK. Vanhu veZimbabwe vari kuame vari kuGermany vanenge vaenda kunoratidzira kuti zvizoitika saizvozvo. Vanhu vanoona America ine vanhu vayo vari kuZimbabwe vanenge vachitoona kodzero idzi dzichityorwa, vadaro vogara pasi voona kuti aiwa Zimbabwe iri kuramba ichikanganisa kodzero dzevana veZimbabwe. Izvi hazvina kunaka pamutemo wenyika dzose, yobva yatara zvainenge yatara.
Tinoona kuti kato kakawanda America ichiramba ichiwedzera zvirango izvozvi kana mutemo iwoyo wechimbi-chimbi weemergency kubva muna 2003 kusvika nhasi, asi hapana chiri kuchinja. Munoona here zvichishanda?
Kushanda kana kusashanda hapana zvandinoona zvinokwanisa kuitwa neAmerika kana nedzimwe nyika. Kana kodzero dzevanhu dzichityorwa, vanotofanira kutongoita zvinoitwa kuti varegedze kuramba vachidaro. Zviri nani kuedza kudzora pane kuti nyika dzose dzimire dzitarise vana vachipondwa, vanhu vachiurayiwa, vanhu vachikosungwa, kodzero dzichiramba dzichimbunyikidzwa. Hazvikoni. Temo yenyika dzepasi rose inotaura kuti ukaona nyika ichiita zvakadai munodai. United Nations inenge iripo ichiona, anasadak vanenge varipo vachiona, iwo America inenge iripo ichiona. Saka nazvadaro pano zvinotofanira kutongoitwa, anonzi pachirungu maconsequences ezvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitwa nevanhu vanoita zvinhu zvakaipa kune vamwe vanhu. Saka isu tiri kuona kuti zvinofanira kuti zvirambe zvidaro, dzimwe nyika ngadzirambe dzichipindira, dzichikarira, dzichitikomekedza kuti kodzero dzevanhu ngadziremekedzwe.
Bato renyu rinopomerwa mhosva yekunyepera kupambwa kwevanhu pamwe nekurwisana pachezvaro, richizonzi rinopomera ZANU-PF senzira yekuti zvirango zvirambe zvichitemerwa pavanhu vari muZimbabwe. Munoti?
Izvo hazvina maturo, izvo ndezvekugodzi kwaturo. Ndiani angaurayise munhu, angaurayise vanhu achida kuti pazonzi pane kodzero dziri kutyorwa? Vana vakazungurudzwa ana Johana Mamunga, ana Cecilia Timbiri, ana Netsai Marova, ana Tawanda Chehiwa vakabatwa. Tawanda akabatwa kubhuruwayo, akarohwa, akaitwa zvaakaitwa nevanhu vakaonekwa kunzi vanhu vehurumende. Saka mangwana ofuma zvonzi pakastejwa. Chii chinostejwa ipapo? Ndiani anostejwa kuzvikuvadza kana kukuvadza mumwe munhu kana kutourayiwa kwemumwe munhu? Kana kuri kuteja, kana vanhu ivo vachizviitisa zvichiitwa nevamwe vanhu, zvichinzi zviri kuitwa neCCC, sei kusina munhu angobatwa achiita izvozvo?
Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda svosvedzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF kudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vanoti America inofanirwawo kuona kuti kubva zvapinda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro, pane zvizhinji kwazvo zvashanduka zvine chekuita nenyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoziva kuti pamasanctions anoizwa neAmerica paZimbabwe, haisi kuZimbabwe, anoizwa pati yeZANU-PF nokunge iri kutonga Zimbabwe. Saka tinoziva isiri kuzvikidzana kweAmerica neZimbabwe paglobal politics hakuna kumira zvakanaka. Kumakore akawanda America inoramba ichingoblema kuti ZANU-PF inoita political violence, human rights abuses and all that. Chatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho kubva pakapinda mutungamiriri wedu kupredhiti Mnangagwa, tinoziva kuti pane pamwe patinogona kuonawo kuti amebha pakaposheka, asi kazhinji kacho basa ravaita so far rese riri kuita zvatima human rights haasi kuvhaiolatiwa. Tiri kuona isu kuti veCCC vechamita chete chete vakangoziva chete kuti musi wakati America yakuda kurishiwa masanction. vanoita zvinhu zvokuti ivo vanokonzeresa vanoita kana mafake abduction, mafake victimization of vanhu, voita orchestrate situations acho, vobva vatotaura ivo kuti tasamone violence yaitwa nechi neZambia. Zvandinoonawo kuti isu kupatei neZambia ipapo pane dambudziko rokuti tofanira kupagadzirisa.
Munopagadzirisa sei vacharumbira kusango?
Kana tichiziva isu kuti masanctions aakuda kuriniwiwa, zvine zviri nani kuti isu timire kuita mafunctions yedu kuzimbabwe ikoko. Timire kuita anything, takamirira kuti zuva iroro ridarike. Nokuti tiri kuona kuti in the history yedu tiri kuona kuti pese panonge paida kuriniwa masanctions. VCCC yaiva MTC vane maitiro avanoita nokuti pinza mutambo ende tiri kuona kuti zvikuramba zvichiendera mberi. Basi tinozoona isu kuti hayo mabasa eVCCC iwawo ndo vanoda kuti Zimbabwe irambe iri pamasanctions. Tinoona masanctions acho haaffecti Zambia as a party, anaaffecta the general public. Ndo maonero atinozviita.
Asi vacharumbira ndiani angada kuti atemwe nedemo kana kuurayirwa hama yake kuti vafadze bato ramuri kutaura iro rokuti America inge ichizoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana muZimbabwe yowedzera masanctions?
Muzivi wenzira yakaruware nemufambi wayo, imi munoziva here kuti muchitarisa nyaya yezviri kuitika kunyaya yemukomana wakaurawa kuKwekwe kuti ivo veCCC pavakaenda kufinarao yacho vakadzingwa zvikanzi bypass? Tinoziva zvamakaita. Zanobirevo hatina kumunzwa ichidzingwa ipapo. Tiri kuona isu kuti aiwa veCCC chamisa chete chete aa vanoziva maitira vanoita zvinhu zvavo. Ndo vatingatobvunza ivo kuti sei muchizoponda vanhu samuinstandis maa kuti Zanobirevo inenge ichipinda papi?
Saka imi zvii zvamungataurirawo America pane nhasi kana muchitaura imi kuti hakuna chiri kuitika?
America ngaione zviri kuitika pasocial media, takakurarama panguva yesocial media. Ngaarege kubatirira pazvinhu zvakare, tinoziva kukuaya mugabe. Vanhu vairohwa muZimbabwe tinozviziva isu. Asi ikahino pakapinda kombetii mangabo, tinokumbira kuti Biden ngaape mukuru wenyika yeZimbabwe chance yokutonga nokurura Zimbabwe zvakanaka. Tiri kulidhiwa nemunhu ari kulidha zvakanaka, ari kuita mareengagement nemaengagement, ari kuita development munyika. Zvinhu zvese zviri kufamba. Tiri kuona isu kuti America kana yava hama yeMTC kana daishamisa chete chese, ngaachibva atitaurira kuti saa hama yembe yeoko zve. Nokuti zvavari kuita izvi zvinoitwa nehama chete. Hakuna munhu anosapota zvinhu zvakashata sekuwawa pakaitwa mukomana kuKwekwe. Kwakunzi Zanupiye kwakurinyiwa masanction. Ndokuraa kuti kwai Zanupiye tiri kurinyirwa masanction panyaya yei? Chatakaita chii apati kutora vhu redu? Tinoziva kuti ndozvo zvatiri kupirwa masanction izvozvo, kuti akatora vhu redu. Apati from that hapana zvimwe. Mahuman rights vaita kutaura hakuna hatisi kumaona. Ari kukonzerwa neopposition chamisa chete chete, ndo iri kuzvikonzera izvozvo.
Asika vacharumbira, pane vanhu vakatosungwa vanozivikanwa kunzi ndeve Zanupiye kuKwekwe uku. Saka zvimwe zvoti hazvisi pachena sei?
Chigaro veZanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Rusango vari parunhare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare arambidza rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore rakananga kuparamende kunopa gwaro ravo renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mdenda. Mugwaro rakasainwa naChief Superintendent M. Chidakwa, mapurisa anoti akatambira ziviso yekumacha uku asi vakati havabvumidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe nenhengo dzayo kuti vafore vachienda kuparamende nokuti panogona kuve nevamwe vanogona kupindira mukufora uku vakakonzera nyonganyonga. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takahashira Joe vanoti vakaudza mapurisa pamusoro pekufora kwavo vachiti ndiro basa remapurisa rekuona kuti hapana vamwe vanhu vanokanganisa zvakanaka zvinenge zvichiitwa nevamwe. Mapurisa anoti zviri nani kuti Progressive Teachers Union of Zimbabwe itume munhu umwe chete kana vaviri kuti vaendese gwaro ravo.
Hongu tarambidzwa naofisa commanding
Harare Central vanonzi va chidakwa kuti tisakwanisa kuti timache mwana kuenda ku parliament. Isu hatisi kufara nezvaisitwa na officer commanding Harare Central nokuti ikodzero yavarairidzi kuti vakwanisewo kumacha uye zvekare kupa petition yavo kuma parliamentarians. Zvinoratidza kuti varairidzi vanoda kutevera mutemo uyezve varairidzi vachida kubuda nohuwandu hwavo kuti parliament izive kuti hapana zviriko makumbe enyoka kune zvinonzi zviri kuitwa kugadzirisa matambudziko arimo Ministry of Education. Saka izvozvo hazvifadzi kuti varairidzi vanoda kuti vaendese zvichemo zvavo kuparliament varambidze vachinzi kune vamwe nhubu dzingazongovajoina.
Imwi pane zvamakanga mamborongavo here kudzivirira kuti zvakadai zvisaitika?
Tinofunga tanga takataridzira paapplication yedu kuti tine vanonzi mamarshals kana kuti varairidzi vanenge vachizoona kuti hapana umwe munhu anobva kumwe achizopindira gungano revarairidzi rinenge richida kuti riende kuparlamendi. Hongo officer commanding vati munhu umwe chete kana vaviri vanokwanisa kunge vachienda kuparlament. Hationeso kuti ndo zvinodiwa navarairidzi. Varairidzi vana masangano akatowanda. Rimwe sangano rimwe nerimwe rinenge richida kuti rine vatungamiri varipo. Zvekare ivo varairidzi vanenge vachida kutivo vashee nemaleaders avo kuona kuti zvinotaura nevatungamiri ndo zvinoita, uye kuti vaende vachinoratidzawo nouwandu hwavo kuparlament kuti havasi kubata zvakanaka.
Saka se Progressive Teachers Union of Zimbabwe munofunge nenyaya iyi uye motora gwara ripi?
Tinoona zvaita zvisingapindirane zvichityora mutemo weconstitution yemuZimbabwe uyezve zvichityora kodzero yavarairidzi nokuti vane kodzero yokumacha pamwe chete nokupetisina parliament. Saka izvezvi tatumira kurambwa kwaitwa naofficer commanding Harare Central kuma members edu kuti atiudze kutoita sei. Chinenge chiri kubuda kubva kuvarairidzi ndechekuti ivo havadi kuti vanhu vaviri chete vaende nepetition yavo kuparlament. Vanoda kuti manzvi avo anzvikwe pavanoenda kuparlament vachitungamirirwa navatungamiri vavarairidzi. Saka hationi sokuti zvingakwanisika kuti munhu umwe chete kana vaviri uyezve hationi varairidzi vari vanhu vangazotendera vamwe vasi varairidzi kuti vapindire. Ende dei kana mapurisa anga achiona sekuti vamwe vangazopindira tanga takavakokawo kuti vave part and parcel yegurupu iri rinomacha richienda kuparlament. Saka zvava zvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndo vanonosvika kuparlament. Tinongoona kuti kuramba nhando. Saka tichanzwa kubva kuvarairidzi
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti VEC inoyambira kuti inogona kuendesa kumatare vanhu nemasangano akazvimirira vanobudisa zvisakarurama zviri mugwaro remazita evavhoti kana kuti voters roll. MuNewsday makare hurumende inoti haina kuvhota kuUnited Nations panyaya yekuti Russia ishorwe pakupinda nechisimba muUkraine nokuti Zimbabwe haitsigiri kutemerwa zvirango kwenyika dziri mugungano reUnited Nations. Nepenyuro yeZBC inoti mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vakazivisa dare reSenate kuti hurumende yakaunganidza zvose zvinodiwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviunzwe kumusha zvakanaka. Gazette rinoti vana muzvina bhizimisi muZimbabwe vanotya kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine kunogona kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yeah, and the studio 7 over top one is me kuti Panama tribal body move here, Pakaipa, Shua, Zomira Zanaka Zimbabwe. And then still on the Machina, Machina Shap Shapu, Chester Gom Zimbabwe, Zukuti, Zukuta Ukraine, Zukuta Ukraine, and Russia, Majatica Zimbabwe, and Machina, and Sargon, Kunina Kuinda, Shua, and just one of the two. Machina was one of Garna, whatever. Machina development unique. As they are Varvarunguka, but I want to learn to meet some South African at no Garamuno. South African achieved him in Amukumania, so as one of TV Gavigam, Zimbabwe, Makrazabu, Chigarna, what's Akuna mchana nambuta anambu wakati wapa jini msoro. Akuna mchana nambuta munu mchema jini msoro. Warungu zwa wano jinyira. Wungu waza ama chana rimbira ite. Asisa kwa jote zanupi yofu ya wano ino wista machana yove. Chazo shvona ni ufame kwa ngu. Machana ya wangu. Ya tenda zwa wangu. Sare zwa kanaka munu zwa kanaka nisi wakanaka.
Pastibio 7 magali ya magali. Sino kukwa zisaya na wande. Sino kutenda ini mnauza munu tipa. Zinofadza ini zvangu ndinoda kutaura wangu pamusoro pemurume anenzi Mugwadi. Murume uyu haagona kutaura. Dai achimbozi kuti vana veZimbabwe tiri kutambura sei, anga asingatauri matauro anoita yani. Ekutaura kuti isu tiri vebato reZANU-PF, ndisaka tichitaura kuti bato reMDC rine mhirizhonga. Bato reMDC harina mhirizhonga. reCCC harina mhirizhonga. Bato reCCC ivo ndivo vari kutokonzeresa mhirizhonga. Kuti vanhu vati bato rine mhirizhonga. Kutaura chako chaiko haatogoni. Anoona kunge tiri vana vake tiri kutambura munyika dzevamwe vanhu. KuMozambiki kwakaita hondo kwakafa maZimbabwe. Iye zvino zvirashiya iri kubhomba imwe nyika kune maZimbabwe futi ikoko kunyika iyoyo vamwe takatokura tisingatombozivi kuti kune dzimwe nyika dzakadaro. Asi kunotowanika maZimbabwe. Pasi rose rakazara maZimbabwe. Asi iye achitaura kuti Zimbabwe yakanaka. Hapana chakashata. Mukapinda mutaoni matoilet arimo mutaoni muHarare mwemo. Matoilet akasiya gadziwa na roads then machemba achiri mumatoilet ari muHarare. Ngavagadzirise zvinhu ana Mugwadi avo kana vachiziya zvavari kuita. Ngavasangotaure zvinhu zvavasingazivi.
Muri sei kustudio 7 kuri sei matima nayenyika hatina zvinzwa zviri mutaura. Zvinozvinzwa. Neurombo navanhu vachikusapota ZANU-PF mwaka uno. Wajitumwa zandauraya munhu mukoroti uno. Ipfu kwa uno zvigadzirira. Vakawanda vanhu vatinoona mukatuno. Vanonge vachitopenga ite kuti uzori kwai ndakauraya vanhu ndakatumwa nini zviri papi nhatsi hapana. Hapana paunosvika nezviro zvaZANU-PF. Unoziwa ndauraya munhu unomurayira chiko munhu. Watadziko. Ndinourombo navanhu ipfu kwa uno zvigadzirira izvi. Anokwanisa kutomisa Zimbabwe nechamisa. Ndiye angatomisa Zimbabwe chamisa.
Muri pastudio 7 apo. Vashamarari vestudio 7, ndinoda kumboningirei upfumi hweRussia kuti huchafamba sei, kuti Russia yakatemerwa masanctions ndakaningira. Saka upfumi hweRussia hukaondomoka, tozototi Zimbabwe tinoiziva payakaroyiwa, kuti yakaroyiwa kuti tatimboningira ngeexample paRussia tomboona kuti chii chatora nzvimbo. Kana hukaondomoka chete upfumi hweRussia ndozvotota Zimbabwe upfumi payakaroyiwa kuti upfumi hwaihondomoke. Tinochibete mbune gamba rimwe rakadai ndasamura masero ka sanctions ndakadai kabviswa kare kaa.
Mayadi muri Zimbabwe mayadi yapo mutaura na mukoma nzonzo vaanowanikira paJohannesburg apo mashoko ndiri kumwanza mashoko asi mashoko akasimba ndekuti ngavayamborega mukomana mukomana ngaombomurega ambopinda. Janeta zvimwe ZANU-PF. ZANU-PF zvativembesa. Zvekuti kwai hechiti nangangu anofanira kundotonga kugadheni kwake.
Makadiko studio 7. Ndinoda kutaura pamusoro pavachamisa president. Zvinozvino chamisa. Nerari yavakaita kukwekwe ndichinzwa hangu kutaura kunoita vanhu vachiti vanhu vakaita mhirizhonga kukweko vakauraya vanhu vanhu ava vakasungwa nemapurisa kwete vanhu ava havana kusungwa nemapurisa asi kuti vakanunurwa pamhomho yevanhu sekutaurwa kwazvanga zvaita kuti vanhu ava ngavarwiswe mapurisa aivapo pakuziva kuti pachaitika mhirizhonga yakaita seziya then kana mhirizhonga iyi yaita voita sokuti vasungwa vachibvisiwa pamhomho yevanhu kuti vangazodzoserwa vakakurirwa vakaurayiwa saka uku kununurwa kwavakaitwa hakusiri kuti vakasungwa zvokuti vanonopika kumajere
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pakudyidzana kwayo nejapan nesouth korea
vachitaura mushure memusangano wemakurukota anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika munyika nhatu idzi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaanthony blinken vanoti kwemakore akawanda kudyidzana kweamerica japan nerepublic of korea kuri paukama hwakakosha zvikuru munyika dziri mudunhu reindo-pacific nepasi rose vati kunyange munguva ino paine kakusagadzikana pane mimwe mikana iri kumuka uye zvakakosha kuti nyika nhatu idzi dzibude negwaro rakajeka rekuti dzinoshanda sei izvi vanoti zvinosanganisira nyaya yekuedza kupedza chirwere checovid-19 uye kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi vablinken vatiwo nyika idzi dzinofanira kutsvaga nzira dzekukwenenzvera zvigadzirwa kuti dzisavimbe nedzimwe nyika dzinotyora kodzero dzevanhu izvi vanoti zviri nyore kuita panyika nhatu idzi kana dzakabatana vablinken vanotiwo kusimbaradza nyaya dzezveupfumi kunobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vatiwo zvakakosha kuti vashandi nevemabhizimisi munyika idzi vakwikwidzane zvakaenzana nekuvapa rusununguko panyaya dzekutengeserana mumvura nemuchadenga vatiwo rusununguko nekutengeserana pachena zvinopa mukana wekushanda pamwe chete kuumba ramangwana rakajeka nekusimudzira zvigadzirwa kuti zvive zvemhando yepamusorosoro pachishandiswa michina yechizvino-zvino mumusangano pakati penyika nhatu idzi pakataurwawo nyaya yekuti dzibatane mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvombo zvenyuclea zvabviswa munorth korea vablinken vari kushorwawo zvikuru zvakaitwa nenorth korea zvekuedza simba rezvombo zvemuchadenga uye chirongwa chenyika iyi chekuramba ichityora mitemo yeunited nations ichigadzira zvombo zvenyuclea vati america ichaenderera mberi ichiranga north korea ichishandisa zvirango zveupfumi zvakaomarara uye vakatiwo vamwe vanhu vasere vanotsigira nyika iyi vakatotemerwa zvirango asi vanoti havo america yakagadzirira kuita nhaurirano dziri pachena pasina zvirehwa rehwa nenorth korea ndokunge yasarudza gwara rerunyararo vablinken vati havo america yakazvipira kudzivirira japan nesouth korea zvikarwiswa vakatiwo vanoda kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi uye kubatana kwevanhu vemunyika idzi mashoko aya anotaura pamire hurumende yeamerica maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu westudio 7
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende yeamerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yezimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere asi ZANU PF inoti america inofanirwa kuonawo kuchinja kwaita zvinhu kubva zvapinda vaemarson munangagwa pachigaro mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.